pane kodzero yavo yekundotsvaka vavanoda kutsvaka asi isu muno muzimbabwe notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzepolad ende vakaudzwa napurezidendi Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe hapana chatinotaurirana navo kusouth africa but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzvichenee zambia vaichinji nepolad ende polad is the only game in town
asvika vamwe vari kuti polad ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi gava
sadza chinongopinda kana paine conflict no zimbabwe hamuna conflict
tisikutaura ipo panyaya dze
vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kukoti koti ikapa chisungo chokuti maelections akafamba nenzira yakanaka vamunangagwa vakahwina saka hapana chinopindwa nesadak
asika zvinhu muzimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzirisa
economy hakuna nyika isina machallenges ayo tichagadzira that is part of the reason why we are in power to find solutions to the challenges facing our country we don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country we have got a program which is in place which will sort out the economy tichagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko
vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana
ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga taizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight saka every 5 years tichiita election saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo